Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 16 2018. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa na Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reConstitutional Court rinozivisa kuti richanzwa musi wa22 nyamavhuvhu nyaya yakapinzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Masangano akazvimirira ochema-chema nekugadzwa kwakaitwa makomishina kuti afambise mabasa emakanzuru. Pasi rose rinochema kushaya kwemuimbi akaita mukurumbira Pasi rose Aretha Franklin. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reConstitutional Court razivisa kuti richanzwa musi wa22 nyamavhuvhu nyaya yakapinzwa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwakaitwa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Godwin Manguza anotipa nyaya iyi.
Izvi zvaziviswa zvichitevera musangano waitwa nhasi nemukuru wevatongi vematare Chief Justice Luke Malava pamwe nemagweta ari kumirira vachamisa navamunangagwa. Rimwe remagweta ari kumirira vamunangagwa zvakare vari munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vaudza Studio 7 kuti dare raudza vese vari munyaya iyi kuti vanofanira kunge vaendesa magwaro avo ese kudare musi uyu usati wasvika. Mashoko aya atsinirwa nemunyori mukuru mubato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora.
Tanga tiri kudare nhasi pamwe chete nemagweta akamirira vanhu vese. Nyaya yakurukurwa nezvayo naChief Justice vaLuke Malaba ndeyekuti nyaya iyi yakunonzwika musi wa22 August uri musi wechitatu ndopachatongwa nyaya, uyezve papiwa mutongo wekuti vese vane zvinyorwa zvavanoda kuisa kumatare wobva wazviisa deti iroro risati rasvika. Zvichireva izvo kuti musi wa22 ndipo pekuti nyaya inenge yako tongwa mudare. Poonekwa kuti vanotonga sei, ichatinge chitongwa nema judge anokwana 9, majaji ese eConstitutional Court ndiro dare repamusoro ekudarika matare ese, uyezve zvarichatonga zvinobva zvatongoperera ipapo yatingati pachino decision yavo iri final.
Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo munyika reelection resource center zvakare vari gweta vatrust maanda vaudza Studio 7 kuti zvaitwa izvi zvinoendera nemutemo webumbiro renyika uyo unoburitsa pachena zvinofanirwa kuitwa kana pachinge paine munhu asina kufara nesarudzo.
Vafaila nyito yavo mukati mumazuva manomwe ekunge sarudzo dzataurwa kuti ndiani awina, vanonofaira mapepa avo ikoko. Vapedza kufaira vanoenda navo voenda kunovapa zvakare kune wavari kupikisana naye kuti akakunda sarudzo zvisiri pamurao maererano nemapepa avo. Iye asinga apiwa mapepa iwayo ane mazuva matatuwo zvakare ekufailawo zvakare nekoti mhinduro yake pane zvinenge zvichitaurwa senyunyuto neanenge achiti ndakaruza uyo. kana afaira kudaro mhindiro yake awawo zvakare varipofuri mazuva matatu ekuti vazopindura kune zvataurwa nevari kupikisa vacho mashure mazuva matatu iyo vanobva vafaira inozi reply yavo pamwe chete neanozi maheads of argument kana kuti ibharo rinobudisa zvichitsono zvavo mero nezvinorehwa nemutemo.
Section 93 yebumbiro remutemo wenyika inosungira kuti Constitutional Court inzwe nekupa mutongo panyaya dzakadai mukati memazuva gumi nemana, asi vamahanda vati nguva zhinji yacho inopera pachifambiswa magwaro pakati peanenge akwidza nyaya pamwe nevanenge vachipikisa.
No, mazuva iwayo matatu nematatu matatu yo nofunga anogona kusvika kuita 9 chete pamufailo kwavo then osvika pa 12 uya kasfaira mahedza uko kupedzisira, saka nyaya inogona kusvika musi we13 wacho kana wechi14 mushure mekunge nyaya yafailiwa. Saka zvinoita mapepa iyo anofairiwa achifairiwa vachidzokodzana vachitambidzana mapepa vachitambidzana mapepa kusvikira nyaya yazvigwa inogona kusvika musi wechi13 kana musi wechi14.
Panyaya iyi vachamisa vakakwidza nyaya yavo kudare nemusi wechishanu chapfuura uye vamunangagwa vakapindura nezuro. Izvi zvave kureva kuti vachamisa vanopiwa mazuva matatu zvekare kuti vachipa uchapupu nekutsanangura kuti sei dare richifanira kupa mutongo wavanoda. Vamunangagwa nevamwe vakadomwa munyaya iyi vachapiwawo mazuva matatu ekupindura, uye kana izvi zvichinge zvaitika dare ndoparinozogara nekupa mutongo waro. Mutongo wedare iri haupikiswe sezvo riri iro dare repamusoro-soro munyika. Dare iri rine simba rokupa mutongo richidoma kuti ndiani akakunda musarudzo kana kuti sarudzo iyi iitwe zvekare. Rinokwanisa kupawo kana mumwe mutongo warinoona unokodzera panyaya iyi. Dare reConstitutional Court rine vatongi vapfumbamwe vanosanganisira mukuru wevatongi munyika Justice Malava nemutevedzeri wavo Justice Elizabeth Gwaunza. Dzimwe nhengo dzedare iri vatongi vanoti Justice Venanda Ziyambi, Paddington Garwe, Ben Chatwayo, Bharat Patel, Chinembiri Bunu, Antonio Guava na Justice Rita Makarau. Ndakamira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Manguja.
Vakamirira MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa nasi vasangana nemumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols. Pamusangano uyu vaviri ava vanonzi vakurukura nezvesarudzo dzichangobva kuitwa munyika, nyaya yekodzero dzevanhu pamwe nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda vanoti vachamisa vafadzwa zvikuru nemukana uyu sezvo vakwanisa kukurukura nezviri kuitika munyika. Musangano uyu unouya mushure mekunge vaNichols vasangana nezuro nemutungamiri wenyika uye vari vakamirira ZANU-PF musarudzo yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachizivawo mamiriro akaita zvinhu munyika. Vachamisa vari kupikisa kukunda kwavaMnangagwa musarudzo yemutungamiri wenyika uye dare repamusoro-soro riri kutarisirwa kunzwa nyaya iyi musi wa22 mwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Siwanda pamusoro penyaya iyi.
Vataura nezvenyaya yeZimbabwe vakataura nyaya dzemaelections and president vari kufara kuti nyaya dzavataura dzinenge dziri kufamba uye pane kunzwisisaka.
Saka ndiani adaidzira musangano uyu?
Musangano wangobuda nekuti vangotaudzana kuti pane nyaya dzinoda kutaugwa, ndobva paita kuwirana kuti aiwa ngatimbosanganei tione kuti nyaya dzacho dziripo ndedziti.
Tinoonawo kuti musangano uyu waitika apo Zimbabwe yakamirira kunzwa zvichabuda kumatare edzimhosva pamusoro pekupikiswa kuri kuitwa navachamisa zvakaziviswa neZEC. Vataurawo here pamusoro pesarudzo?
Ndotanga ndo nyaya yataurwa iyo yekuti Zimbabwe inoda demokrasi uye inoda maelections anovimbika muvanhu, nekuti yaifanirwa kubudisa zvakabuda musarudzo isingaite zvokungotaura zvainoda pamusaka pekuti akabudirira.
Asi misangano iyoyi inobatsirawo zvakadii kuvana veZimbabwe?
Pasi pano hapana nyika inorarama nekuda kwayo. Tinorarama munyika pano nekuti tinodyidzana nedzimwe nyika, uye panenge paine kubatsirana panyaya dzakawandisa dzeikonomi dzesecurity. Nezvakadaro kutaudza dzimwe nyika panyaya idzodzo chinova chinhu chakanaka zvikurusa.
Ivo vachamisawo vari kuti musangano iwoyu waona wakakosha zvakadii?
Misangano yakadai yakakosha zikuru sana kuti zvamunoziva nyika dzinoda kuti tifambidze nyaya dzesarudzo tichiteedzera dzinoita kana zvakaurirana nedzimwe nyika pasipano dzakawandisa. Saka kutoti vatoita musangano wacho iyo kuragidza kuti vanofunga kuti kusangana kwenyika chinova chinhu chakakosha zvikuru sana.
Tinozwawo zvakare kuti dare razivisa kuti nyaya yakakwidzwa navachamisa ichanzwikwa musi wa 22 August. Zvii zvamungataurawo?
Tatakatomirira kuti tizive kuti nyaya yacho ichaitwa rini. Saka zvabuda kudai zvinenge zvanaka. Takusomerera kuti matara atarisewo matinawo. Tinorangarira kuti tichaburira nenyaya yekuti evidence yatinayo inenge yakati kurei uye ndiye manumbers. Manumber anoita.
Mune mukana here wekupikisawo zvatiri kunzwawo zviri kupikiswa neZANU-PF ichipindura kunyaya iyo iri kudare?
Magweta president kutotaura kuno ari mushishi kupikisa izvozvo kubudikidza neevidence yatina.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunare muHarare neStudio 7. Masangano anomirira vagari munyika ari kushoropodza kugadzwa kwakaitwa makomishina kuitira kuti afambise mabasa emakanzuro kudzamara makanzura akasarudzwa agadzwa zviri pamutemo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nhasi, masangano anomirira vagari aratidza kunyunyuta zvikuru sezvo makomishina akagadzwa aya ari enhengo dzeZANU-PF. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa kumasvingo United Residents and Ratepayers Alliance, Muzvare Etach Manikire, vati pakasarudzwa makomishina aya kwaifanira kupinzwa vanhu vasina bato ravakarerekera uye vane ruzivo rwemabasa emakanzuru.
Isusu sevagari vemasvingo tinoona zvisina kugadzirika mushe kuti tinowana makomishina anenge achibva kupolitical party one. Zvinoita kuti development yedu even service delivery chaiyo isave iri balanced. Taidawo kuti vanhu vave vari independent vaipinda mumakomishen va. Even isusu we get worried even pama allowances avo chaiwo because nechida kuona kuti service delivery ndo yafambiswa kwa mberi kukunda masalaries nema allowances evani.
Mudhorobha remasvingo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai moyo vakagadza vagodha dunira avo vakakundwa musarudzo dzeparamende dzebato ravo navaBernard Mazarire vemasvingo eBen kuti vaitisa zvigara vekomishoni yedhorobha kusvika makanzuro agadzwa zviri pamutemo. Kuchiredzi, mutauriri weZANU-PF masvingo vaRonald Ndava ndivo vakaitwa sazvigara wekomishoni iyi ine vamwe vavo vebato vakakundwa pamwe chete navo musarudzo dzebato ravo. VaEdson Dhuwe veUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust vati makomishini aya aifanira kusarudzwa nevagari kwete nebato.
Chekutotanga chisiri pachena ndechekuti makomishins aya akasanangurwa nani kuti vapinde muofisi vachiita basa ravari kuita, uye ruzhinji rwemutare rwanga rusina kana yatingati roo yayakapureya mukusarudzwa kwemakomishins aya. Zvinoita kuti vanhu vazofungidzire kuti nedzimwe dzenguva makomishins aya ari kuzadzikisa zvido zveumwe munhu kana zverimwe bato nekuti zvanga zvisiri pajekerere uye zvanga zvozadzisa zvido zvavo. Asi isusu semusangano seumurati tine chishuwo chekuti makomishini aya achazvisiyanisa nemamwe akamboiswa mamwe makore aya, aizoonekwa akukanganisa mukupiwa kwemastenzi nekudisapeya kwemamwe maproperties elocal authority.
Mukuru wemabasa kuGweru Residents Forum vaCharles Mazoro dzevatiwo havasi kufara nekuti makomishana aya achapuwa mari dzakawandisa uye dzichibva kukanzuro dzabhadharwa nevagari.
Kuiswa kwakaitwa makomisheni isu Gweru Residents Forum tinoasa kuti hakuna kunaka nokuti vanhu vakaiswa ava havana kusarudzwa nevanhu ndochokutanga. Vanhu vakadyiwa kumaprimary election kwao pamaelections akaitwa ayanzi.
Vamwe vakanyorera mukuru webasa mubazi ravo masvingo vafunga imbetsa vachiti vakagadza makomishina aya vachiteedzera mitemo inobata kutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamwoyo kuti tinzwe kuti sei vakagadza nhengo dzeZANU-PF chete. Makomishini aya akaitwawo mumaruwa nemadhorobha ose munyika asi vagari vanoti kusarudzwa kwavo hakuna kuitwa pachina sezvo kwakatorwa bato rimwe chete uye vakakundwa musarudzo. Nyanzvi munyaya dzekutongwa kwematunhu Dr. Davidson Muchadenyika vanoti makomishini aifanira kuve nevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana.
Nyangutaura ndezvekuti makomishins ari pamutemo tichitarisa bumbiro romutemo wedu nemitemo ino wana nezvekutongwa kwematunhu yatingati Urban Councils Act ne Rural District Councils Act. Asi tinozoita dambudziko rekuti makomishenzi aya haana kutora vanhu vanobva kumapato akasiyana siyana. Watingati muchirungu maya inclusive, haasiri inclusive.
Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa kuBulawayo Progressive Residents Association vaEmmanuel Duwe vanoti makomishina aya anofanira kunge ari vanhu vasingaiti zvematongerwo enyika. Makanzura anotarisira kugadza kana pane negurukota idzva richasadzwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Kandri Baramba.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kana woo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kana woo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ineka number 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message pa number dzinoti 1202-465-0318. Tinodzokorera zvakare number dzedu idzi 1202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukama hwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nevatori venhau hwasvika pakaipa zvichitevera chiwirangwe chaitwa nemazana nemazana emapepa nhau abatana achizvidzivirira kutukwa kwaanogara achiitwa navaTrump. Mapepa nhau mazana matatu nemakumi mashanu munyika yose ari kutarisirwa kuburitsa paamire uye achikurudzira kushanda kwawo akasununguka. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nemusi wechitatu svondo rinouya riri kutarisirwa kutanga kunzwa nyaya yakaturwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika mwedzi wapera. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rakati mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndo vakakunda. Nhasi Magweta vaMnangagwa neavaChamisa asangana nemutongi mukuru weMatare vaLuke Malava kuti vaone kuti nyaya iyi yotanga yaziyiwa kuzeiwa riini. Panonzi pawiriranwa kuti Magweta avaChamisa aendese mamwe magwaro kudare nemusi weMugovera avaMnangagwa achiitawo zvimwe chetezvo nemusi weMuvhuro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato rezano PF vaFortune Chasi uye munyori mukuru muMDCT inotungamirwa navaChamisa vaDouglas Mwonzora. Totanga kunzwa kubva kuna vaMwonzora.
Hongu, tirikuona tine nyaya yakasimba zvikuru yekuti sarudzo idzi hadzina kufamba zvakanaka, sarudzo dzakabidzirwa. Umbo watinao ndio kuti candidate yedu waNelson Chamisa ndo wakahwina pa election apa. Saka hata imboendesa nyaya kumatare tisina shua yekuti zvatiri kutaura zvacho tine umbo nazvo here.
Honorable Chasi toyawo kwamuri muri kuonawo sei mapepa akaendeswa kumatarai neve MDC Alliance nezviri kutaurwawo nebato reZANU-PF.
Mapepa takanyatsagarira pasi tikaongorora. Chekutanga takaona izvo kuti hapana kutevedzwa mutemo weElectoral Act, unoti izvo anenge asina kugutsikana nemari dzavo dzanenge abuda anofanirwa kunge achitaura neZEC kuti iverenge zvakare kusati kwapfuura maawa anoita 48 hours. Saka taakungotarisa isusu kuti nemaonero atiri kuita mapepa avo anongori akazadzwa zvinhu zvese zvese zvinenge zvangofunga kutaurwa zvepolitics zvaingoiswa imomo zvichiitira kuti zvizore bato redu nenyika yese zvayo Zimbabwe.
Vamunzora munoti kudi?
Unogona kuhwina election petition ukaratidza kuti zvakabuditswa neZEC zvayakabudisa muswakati nezvayakazobudisa muswakati zvakasiyana. So muenzaniso pane nyaya yekuti ZEC yakataura iyo tsadzo dzingopera kuti kwakavhota vanhu vakadai ndokubva yaisa figa yacho ye 4,320,000. Payakazoannounza maresults ayo ZEC tinoona kuti vanhu ivavo i 4,770,000. Saka zvinoreva kuti mafigures akapiwa neZEC pekutanga nezvakazobuda musarudzo zvazvakasiyana. Saka mavoti iwayo 770,000 akaenda kupi? Ndopane imwe nyaya ipapo. Saka zvinenge zvisinei nekuvhura mabox zvirikutaurwa navachasi zvikwete.
Vachasi munoona sei pamafigures ari kutaurwa?
Tikada kupinda mumafigures nyaya yacho ndofunga kana vateereri vangatotadza kuzivisisa kuti kati ndingangoti ndikada kungokupai example imwe chete yekuti izvo vachamisa mumapepa avo vari kuti maelections akaitwa aya haana kuitwa zvinoenderana nemutemo, zvichireva izvo kuti kana maelections aaitwa asina kuitwa maererano neconstitution nemamwe nemimwe mitemedi yakaita seelectoral act, zvinoreva kuti hapana election inenge yakaitwa. Chinoshamisa apa ndechekuti order yavari kuzoda kuti ibve kuconstitutional court yekuti ivo vadeclare kuti ndivo winning candidate, ivo vachiti election yacho yakaitwa haisi election nekuti haina kuitwa zvine kodzero zviri pamusoro peconstitution neelectoral act. Saka tichiongorora nyaya yavo yese inyaya yekungoti izvo kada nii ndisina kuhwina hapafanhi kunge pane munhu akahwina.
Vamunzora, hapana dambudziko here ipapa sezviri kutaurwa navachasi kuti vari kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo asi voti ndiroda kunzi ndindahwina?
Chinoitika ndochokuti vachamisa havasi kuti sarudzo hadzina kuitwa pamutemo chete, vari kuti vamunangagwa vakabiridzira. Saka kana munhu akabiridzira anofanira kubva aitwa disqualified. Akanga aripo akaita number 2 acho kana kuti ane mavhoti ari next acho, arunzi ari next acho iwaya, obva apiwa kuti atungamire. Saka vari kuti ivo besides kuti sarudzo idzi dzanga dzine zvizhinji zvakashata zvakaita sokutengwa kwevanhu nechibage kutyidzirwa kwevanhu, zvine munhu aizviita, zvine bato raizviita. Saka bato iroro harifaniri kubhenefita. Tichienda pamutemo weconstitution unobvumira iwo kuti kana munhu asina kugutsikana anoenda kumatare edzimhosva kuconstitutional court within 7 days. Ndozvakaitika izvozvo. Kana constitutional court yatonga ine zvinhu zvainogona kutonga ichiita zvitatu. Chekutanga ndechekuti inogona kuti munhu achallenja iyeye ndiye ahwina, akahwina. Inogona kuti constitutional court iyoyo inogona kuti tiri kuona kuti kana tanzwa mafacts aya hazvina chokwadi kuti akahwina ndeupi, koitwa inonzi election rerun kuti panotovhotwa pakare. Kana kuti inopa order yainofunga kuti iri fair kana kuti iri just.
Vachasi peta itinzwe pane mukana here wekuti pangaitwe kana dzimwe sarudzo?
Ayo dzimwe sarudzo hapana zvakadaro zvekuitika.
Vanga vari mutevedzeri wemunyori wezvemutemo mubato reZANU-PF waFortune Chasi. Manzwa kubva kumunyori mukuru muMDC tinotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Mwonzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare muri kuru yangaichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
Looking out on the morning rain.
Aretha Franklin muimbi wemuAmerica anozivikanwa nemamiriyoni yevateveri vake pasi rose samambokadzi wemusambo weSoul ashaya ave nemakore makumi manomwe nematanhatu ekuberekwa. Franklin ashaya nhasi china kumusha kwake mudunhu reDetroit uko anga ari kuchengetwa muchipatara zvichitevera hondo yake ndefu negomarara. Mushure mekuberekwa musi wa25 kurume 1942 kuMemphis kuTennessee, Franklin akazokurira kuDetroit uko baba vake vaC.L. Franklin vaive muparidzi aive nemukurumbira. Chipo chake chekuimba chakatanga kuonekwa achiri muduku apo airidza piano pamwe nekuimba nziyo dzechitendero munguva yaiparidza baba vake. Franklin akazopinda mumusambo wepop nejazz ave nemakore gumi nemasere achishanda nekambani yekutsikisa manzi yeColumbia Records. Asi kuzobudirira kwake kwakazouya muna 1967 ave kushanda nekambani yemumanzi yeAtlantic Records. Akazosimukira kuita mukurumbira munyika yose gore iroro nenziyo dzakasiyana siyana dzinosanganisira Chain of Fools, A Natural Woman neyakaita mukurumbira mukuru Respect, iyo yakave manzi yake yekutanga kuita number 1 paBillboard Hot 100. Chimbo ichi chakanyorwa nemuimbi ainyora nziyo Otis Redding uye akashaya mugore rachaburitswa muna 1967. Asi Franklin akashandura chimbo ichi kuchiita chimbo chenyika kana kuti anthem yevatema nevanokadzi mushure mekunyora zvakare mamwe emashoko nekuisa mimwe mitsara yaiperetera zita rechimbo ichi rekuti Respect. Chakaita zvinoreva kwandiri.
Tarasikirwa zvikuru.
Franklin akanyorawo zvakare madamba refu akaita mukurumbira akaita saAmazing Grace na Young, Gifted and Black. Franklin akaita dambudziko neuremu hwemuviri wake pamwe nedambudziko reutano hwake, asi kunyange zvake akanga achidaro mukuchembera kwake izwi rake rakaramba richitapira. Muna 2009 akaimba pakugadzwa kwemutungamiri wenyika vaBarack Obama, akatandadza vanhu nekambo kaakateedzera kanonzi My Country Tis of Thee. Marvelous Musanganya uye ataura naamai Danai Maluwa kuti tinzwe maonero avo nekushaya kwemuimbi uyu.
Tarasikirwa zvikuru nemuimbi wamukurumbira akabata isu majeneration yedu muchirungu vanoti mababy boomers vakazvarwa bino between ma50 in the early 60s. Saka tarasikirwa zvikuru. Mimanzi yake yaiva yeso yakanyalala inopata intercultural, interracial. Hapana munhu waingozwa kuti Aretha ari kuimba wangu asingatarisi kuti munhu mutema kana kuti murungu waingonzwa izwi rake chete raingo kunyaradzwa.
Tinoona kuti muna 2005 akawana iye achipuwa menduru nemutungamiri weAmerica vaGeorge Bush. Zvazvakakosha sei kuti awanikwe achiremekedzwa semuimbi?
Ndo zvandataura kuti kuimba kwake tangwa kuri kuchienda across the board. It was interracial, intercultural. Saka aitova munhu akamirira America nemadzimai, atori madzimai nekuimba kwake. Muchirungu yavanoti cultural icon. Akatosiya dzinde rake rekuimba kwake. Vanotaura vanoti akatanga kuridza piano ane 5 years. Baba ake vari kumufundisa achiimba muchechi. Saka munhu akakurira akadzama munyaya dzekuimba.
Takazomuona achiimba pakugadzwa kwemutungamiri mutsva wechitema imo muno muAmerica vaBarack Obama. Izvi zvakakubatai sei imi sechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica?
Ndakanzwa kufara chose kuti mudzimai uyu akaimbawo ndiri muno muAmerica ndikavawo ene tinogara padhuze nepadhuze. Saka zvaitoita kunge ari kuimba padyo nemba yedu. Ndakanzwa kufara chose.
Pane dzimbo dzake dzaakaimba
Tinotenda mai Danae Kaluwa. Musakangana wachirongwa cha Women's Round Table na 8 PM. Apo tiri kutarisa mamiru ya gaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.